Vanelson Chamisa vanoti kunyange hazvo vachimirira vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika zvakakosha kuziva Mwari.
Uye isusu munoziva kuti kuva MP nekwatinoshanda semagweta tinoshanda nevanhu, haugoni kushanda nevanhu vaMwari iwo usingazive Mwari wacho. Saka ichi chishuwo chekuda kuziva Mwari zvakanyanya. Uyewo chishuwo chandinoshuvira kuti kune mamwe vatungamiriri kubusiness, politics, parliament, kuma council, nyika yedu haimboiti dambudziko. Dambudziko chiaro ratinaro harisi repolitics, harisi reeconomics, nderekuti hatizive Mwari uye hatina kumira pana Mwari, nekuti kana tichida Mwari hatigoni kuita utsinye nevanhu.
Vachamisa vaudza Studio 7 kuti kuda Mwari kuda vanhu, uye vachafamba neshoko zvisine nekuti vanhu vanomirira bato ripi.
Nyika tinofanira kuitungamira zvakanaka, asi muchinhano chokuzoti tinge tiri pano pasi tinofanira kuziva kuti tichazenge tichibva pano panyika tichienda kudenga. Ndo shoko randinaro. Hazvinei neMDC, hazvinei neZANU-PF, hazvinei nematongerwo enyika, zvine chokuita nemunhu ari mukati. Kumajournalists, zivai munhu ari mukati. Kumabusinessmen, zivai munhu ari mukati. Mutsvage Jesu. Ndo shoko randinaro. Handina chinhu chikuru kushuvira kuti tizive Jesu. Kuna vaMugabe, tsvagai Jesu. Kuna vatungamiri vese, ngatitsvagai Jesu. Kana takamuwana, ngatigare naye.
Mukuru wechechi yeAFM muZimbabwe vaAsfa Madzire vanoti zvakakosha kuti vezvematongerwo enyika pamwe nevanhuwo zvavo vatambire Mwari. Vati vakuru venyika vanoziva kuti Mwari vanosimudzira nyika.
Kana vanhu vakanga vakadzidziswa kuremarawo kunobuda muvanhu, vanhu vakasadzidziswa urema hunoramba hurimo. So isu tiri kudiscover kuti nyika yedu kuti ibudire zvakasimba, number one waisu tichiva very strong say a theological institution, tinotenda kuti hatisi kudzidzisa knowledge yekuziva kwomunhu chete, tiri kudzidzisawo mwoyo wemunhu, kureva kuti unhu hwemunhu hunofanirwa kuchinja. Kana unhu hwemunhu hukachinja, munyika nenyika inorerukirwa pakuita zvinhu zvayo.
Vamadzire vanoti zvakakosha kuti nyika itungamirwe nevanhu vanokudza Mwari, uye vati nyika inogona kubudirira kana vanhu vachinamata. Vachamisa Igweta uye vakadzidzirawo zvemabhizimisi uye zvokudyidzana nedzimwe nyika. Vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeparamende dzeMDC dzinoti vaAmos Chibaya, amai Ronia Bunjira naamai Nomatemba Ndlovu vange varipo vachamiswa vachigadzwa ufundisi. Ndakamirira Studio 7 muZivare Sekwa muHarare, ndini Ivan Chifera.